This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu chikunguru 15 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ndaona zvakakodzera kuti ndi appoint instead of 1 to 2. Saka ndati vamudzuri navachamisa vauya vandibetsere as vice president. Ndichavapa basa rokuti vaite basa rinopera here.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vamogenitsvangirai vanodoma vaelias mudzuri navanelson chamisa sevatevedzeri vavo.
Freedom is around the corner. Hatisi kudzokera shure nekuti tatochwa. Hatisi kudzokera shure nekuti tinoda kuchikurowa. Chatiri kufaita kuti vana vezimbabwe vasimuke.
Vanhu gumi nevana vanosungwa mushure mekuratidzira muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weMDCT vamogenitsvangirai nhasi vadoma vamwe vatevedzeri vavo vaviri zvave kurayiwa kuti vave nevatevedzeri vatatu. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhau muHarare nhasi, vatsvangirai vadoma vaNelson Chamisa navaElias Mudzuri kuve vatevedzeri vavo, vachiti vakatarisana nebasa guru rekugadzirisa zviri kunetsa munyika pamberi pesarudzo dzemuna 2018.
Debate rakabuda rokuti president paCongress paya takaisa nyaya yekuti paive nesecond vice president. Toita sei. Saka kanzuro yakapa masimba kuna president akabva ku Congress kuti onai kuti that resolution ne direction yandakapuwa ne council. Saka ndo yanda announce nhasi kuti inini hangu ndangoita slight variation, but it's all intended to create stability in the party. Ndaona zvakakodzera kuti ndi appoint instead of 1 to 2. Saka ndati vamudzuri navachamisa vauya vandibetsere as vice president. Ndichavapa basa rokuti vaite basa rinopera here. Takagadzirana nokuenda ku2018 basa richawanda, saka tofanira kuti tiite izvozvo. Hazvirevi kuti Mike Kupe havapo. Mike Kupe is the first vice president elected by Congress.
Vati vazivisa muzvare Kupe nedanho ravatora iri vachiti nyaya iripo ndeyekuti zviri kuda kuitwa zvakawanda. Danho ratorwa navatsvangirai iri rinotevera kurudziro yakaitwa nekomiti huru yebato ravo yeNational Council pamusangano wakaitirwa pamuzinda webato iri paHarvest House neZuro. Vamudzuri vaudza Studio 7 kuti vachashanda zvakasimba pabasa ravapiwa navatsvangirai murwendo rwekuti munyika muve neutongi hwejekerere.
Ndoda kutenda trust yakapiwa navatsvangirai kuti tibatane nevamwe titungamire repati tisvike kwatinoda kusvika.
Vatsvangirai vati sebato vakawirirana kuti vamugabe vave kufanira kusiya chigaro, uye vakarega kuita izvi vachatarisana nekuratidzira kwakakura kwazvo vachiti zvinhu zviri kuramba zvichioma munyika.
Kunodiwa transition. Kana tabvumirana mapoka ese all Zimbabwe tofanira kuuya pamwe chete togadzira transition. But transition iyi haifani kuita sezvatakaita pazvenhu. Inofana kuva transition inosiya government iripo but ine authority to make sure kuti zvinhu zvagadziriswa.
Hatina kukwanisa kutaura namuzvare Kupe kuti tinzwe pfungwa dzavo pamusoro pezvaitwa navatsvangirai izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tishiri panya i Blessing Zulu Studio 7 abatawo mukuru wesangano re Zimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruanya akatanga nekuvabvunzawo maonero avo nezvenyaya iyi.
Chokutanga ndechekuti musangano weMDC muna 2014 wakaita maconstitutional amendments anobvumira kuti vatsvangirai vadome, ende nezuro vakaita national executive yakadiscussa nyaya iyi. Vakaita national council vatsvangirai vakapuwa masimba acho kuti vadome vice president. So in terms of my procedures, avo vatsvangirai vanenge vaita zviri pamutemo. Nyaya iyi isisi takatomboikwikwidza muna 2014 chiti hako zvinoitirwe kuti president angu apoenda vanhu pasina sarudzo, zvikanzi vanoongorora munoshupa. But ndo zvakaita. Asi chimwe chiripo ndechokuti kubva zvaitwa sarudzo dzeNDC kuchuza utungamiri hwavo after vana vabiti nevamwe vaenda muna 2013 muna 2014, zvinengewo zvinoratidza kuti vanhu vakapuwa zvinzvimbo hapana chinoonekera chinoratidza kuti musangano wavo wanga wakasimba. Saka inokwanisa kungewo iri vote of no confidence muleadership yakasarudzwa necongressi. Chechitatu, kusimbisa pamwe musangano wavo kuti usimbe vachiprepare 2018. Asi zvimwe zvezva zvinoreva zvinoratidza kuti vacho nivaunzirwa vanhu vanokwanisa kugununa kuti ko zvazofamba zvakadai sei. Asi zvekuti zvaitwa pamutemo here kana kuti pasiri pamutemo, vakazviita kongresi yavo vakabvumirana nazvo vakapa masimba mukuru wavo.
Tichitarisawo varuhanya, vamwe vari kuti pada zviri kureva kuti vatsvangirai vakuregedza, vamwe vari kutiwo vatsvangirai zviri kuratidza kuti vanenge vakugadzirira kuti vasiye matomu. Munoona sekudaro here?
Handioni sekudaro, nokuti vangu vachiratidza kuti vanoda kutiya matomu ka ingadaiwo vamira ka ingadai vaisa eding samwani kana kuti kuri kuti vanga vapa vanhu vakasarudza vachinzvimbo cheupurezidendi. Handifungi kudaro.
Mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute Dr. Pedzai Ruanya vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vanhu vakawanda vanotengesa mumigwagwa varatidzira muHarare nhasi pamuzinda wameya weTownhouse vakakandirwa utsi hunokachidza pamwe nekurohwa nemapurisa. Vanhu ava vanga vachiti havasi kufara nekutorerwa zvinhu zvavo kwavari kuitwa nemapurisa ekanzuru. Vanhu gumi nevana kusanganisira sachigaro weNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vasungwa nemapurisa muchiitiko ichi. Blessing Zulu Studio 7 abata vazvorwadza varumauko emapurisa kuHarare Central Police Station.
Tanga tiri kudemonstrata paTownhouse, mapurisa ekanzuro vari kutora zvinhu zvemavhenda vachigovana. Nyika isina mutemo, asi mapurisa vaakutena charge vakutanzi taita public violence. Asi pavatitora vatitora takagara pasi. Nokudaro tikuti sisu freedom is around the corner. Hatisi kudzokera shure nekuti tatochwa, hatisi kudzokera shure nekuti ndiuda kuchikurowa. Chatiri kufaita kuti vana veZimbabwe vasununguke, ende ndo zvatiri kuda.
Kwasungwa vanhu vangani?
Tasungwa tiri 14.
Saka apa muri kupi?
Tiri kuCentral Police Station. Chataiswa pachinzvimbo chavanoziva kuti chinotonhora zvakanyanya. Saka vari kungotigadzika ipapo kuti timborohwa nechando. Asi hatisi kudzokera shure. They may torture us, but hatidzokere shure.
Pane magweta here amuinawo?
Magweta hongu, tapiwa magweta neZimbabwe Lawyers for Human Rights. Tiri kumirirwa naKennedy Masi.
Sachigaro weNational Vendors Union Zimbabwe vaStan Zvorwadza vari parunare paHarare Central Police Station naBlessing Zulu Studio 7. Mashoko egurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vaIgnatius Chombo ekuti zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zviri kushandiswa nehurumende dzeAmerica neBritain mukupandukira nyika ashorwa zvikuru neveruzhinji. Nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika Dr. Nkululeko Sibanda vanoti mashoko avaChombo ave kuratidza kuti hurumende yave kuvhunduka chatikwatara, zvinoratidza kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 naDr. Sivanda.
Unoziva kuti zvava kunetsa kuti nyatsonzwisisa kuti vanhu ava vachiri kufunga mafungiro atinoitawo tese here soro, nokuti nyaya yekutambura kwevanhu vemuZimbabwe nyaya yatoziva tese. Tinoziva kuti zvinhu zviri kushayikwa, tinoziva kuti corruption mastreets, mapurisa anoita zvaanoda, tinoziva kuti ndo vakatanga nyaya iyi nekuti vanhu ngavachirambidzwa kupinza chikafu nezvimwe zvinhu kubva kusouth africa nekuna nabotswana nyika dzepadyo. Asi vava kuda kuti aiwa isusu tinongofunga kuti vamwe vanhu ndo vanoda kuti kanganisira zvinhu. Kuavaone here zvavari kuita nezvekuitika munyika yavanogara, tese tinozviona, tofunga kuti munhu wese ane maziso uye ane utano emusoro anozviona kuti aiwaka vanhu vari kutambudzwa nemamiriro akaita nyika.
Mungati izvi zviri kuratidza here kuti hurumende yakuvhunduka nezviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika?
Kana tichinyatsoongorora tinoona kuti hurumende dzaana Saddam Hussein, chero hurumende yaHitler chaiyo mazuva ayo ekupedzisira, vanhu vacho vese vanga vaingotaura zvekuwawata, vachitaura zvekuti vanhu vanongoshaya kuti vanhu vari kurarama munyika imwe chete nesu here. Saka maitiro avari kuita haana kusiyana nemaitiro aiita maministers aSaddam Hussein mazuva ekupera, haana kusiyana nemaitiro aiita maministers aHitler mazuva ekupedzisira. Saka ndinofunga kuti kana tikatarisa tichibva nedivi iroro, tinobva taona kuti government yaakuzvionawo uye zvava kunyatsosvika kwavari kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Vava kushaya zvekuita nezvekutaura, zviri zvaitwa navachombo, vashaya zvekutaura, havana zvavataura.
Tambotarisawo kune vari mukati menyika, tinonzwa zvekuti vachombo vari kuti navozve vari kushandiswa nedzimwe nyika dziri kunze, nyanya panyaya dzekuratidzana nezvimwewo. Munotiine izvi?
Ndiwo pandatanga wakapa kuti ndaakukasamadzwa nekuti vanhu ava vari right here, vane utano here, nokuti haungatuke munhu wese pasi rino woti aiwa isu chete tisu vari right.
Dr. Nkululeko Siwanda vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari parunare kuHuddersfield University muBritain. Dare High Court muBulawayo rapa mutongo wekuti mapurisa hafanirwe kurambidza kuratidzira kuri kuda kuitwa neboka remadzimai eMDC team muguta iri mangwana. Mapurisa ainge ati anotyira kuti kusagadzikana kwakaita zvinhu munyika kungangoita kuti kuratidzira uku kukonzere mhirizhonga. Mutoro wedu Nhautaura Ishava anotipa nyaya iyi.
Gweta range richimirira madzimai eMDC team nyaya iyi vakolwani ngwenya vaudza Studio 7 kuti mutongi wedare vaNicholas Matonsi vapa mvumo yekuti madzimai aya aenderere mberi nekuratidzira kwaari kuda kuita mangwana, vachiti bumbiro remutemo rakajeka pakupakodzero kuvanhu kuti varatidzire murunyararo.
Dare rakabvumidza madzimai eMDC kuti aite match yavo yePTT Port nemusi weSaturday the 16th of July.
Madzimai eMDCT aive aita chikumbiro chechimbi-chimbi kudare repamusoro reHigh Court nemusi wechitatu mushure mekunge mapurisa eBulawayo ati aisabvumira kuratidzira kuri kuda kuitwa nemadzimai aya, vachiti munyika hamuna kumira zvakanaka. Mutevedzeri wemutungamiri weMDCT Muzvare Tokozani Kupe vati vafara zvikuru nemutongo wedare, vachiti izvi zvinoratidza kukosheswa kwebumbiro remutemo yenyika.
Tuda kuti titende madare eZimbabwe nekutoti vari kukudza bumbiro redu remutemo, especially section 59 inoti iyo vanhu vese vemuZimbabwe vane kodzero yekuti vaende kunoratidzira hurumende kana pane zvinhu zvavasingagutikani nazo.
Muzvare Kupe vati madzimai ebato ravo akagadzirira zvikuru kuratidzira kwamangwana uko kuri kudaidzwa kuti Rova Mapoto campaign. Muzvare Kupe vati bato ravo ragara risingade zvemhirizhonga, vachiti madzimai acharatidzira murunyararo.
Zvinofanira kuziva vanhu ndezvekuti madzimai ivo pachavo havana mhirizhonga semadzimai, ende isu seMDC takaita mademonstrations matatu. Takaita muGwarare yanga isina mhirizhonga, tikaita kuBulawayo yanga isina mhirizhonga, tikaita kwaMutare yanga isina mhirizhonga. Izvozvi tadzoka kuno kuBulawayo, hapana mhirizhonga ichazoidhiga.
Chirongwa cherova Mapoto campaign chiri kuitwa nemadzimai eMDCT senzira yekuratidza kusafara kwavo nematambudziko ari munyika ayo vanoti ari kuunza nzara mudzimba dzeveruzhinji. Ndaka mirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava. Direct from Washington,
the voice of America, VOA. Mune dzimwe nyaya nepfenyuro yeReuters inoti hurumende yakundikana kubhadhara mauto sezvanga zvakatarisirwa zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyika. Mauto epasi neemuchadenga anowanzotambiriswa mihoro yavo musi wa14 wega wega. Hurumende haisati yazivisa kuti vachabhadharwa riini. Asi mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avari kumusangano weAfrican Union kuRwanda vakaudza vatsigiri vavo kuchipadze stadium kuBindura kuti nyaya yezvirango zvakatemerwa nyika ndiyo iri kupa kuti hurumende itadze kubhadhara vashandi vayo. Zvichakadaro, Zimbabwe National Statistics Agency inoti mitengo yezvinhu yaderera nechikamu chimwe nezviga makumi matatu nezvinomwe kubva muzana kana kuti 1.37%. Mwedzi wapera mitengo iyi yainge iri pa 1.69%. Nekuona kuti ukama pakati pevarairidzi vekumaruva nevagari vemunharaunda dzavanoshandira unogaroshanduka munguva dzesarudzo, sangano reRural Teachers Union of Zimbabwe rakaronga kuita mitambo inobatanidza mapoka maviri aya kuti akwanise kugarisana murunyararo. Mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vanoti chirongwa chavo ichi chichaparurwa mangwana panzvimbo yemabhizimusi yeCharumbira kuwedza mudunhu reMashonaland East, uye vakakoka utungamiri wemunharaunda unobvira pamakanzura kusvika kumadzishe. VaMasaraure vanoti vadzidzisi vekumaruva vagara vachioneswa chitsvuku nevezvematongerwo enyika zvikuru munguva yesarudzo, izvo zvinoita kuti vamwe varasikirwe neupenyu kana kuremadzwa. Ngatinzwei hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Urongo hwatinawo mangwana ndewekubatanidza vanhu vemunharaunda zvinoshandira maticha ekumaruwa. Tichange tichiita magemu ekuti tinge tichiunganidza maticha nevanhu vemunharaunda vavo, masabhuku vechidiki nemakansela. Tonzo redu nderekuti tidzivirire mhirizhonga dzinosiitika kana nguva yemaelections yakwana, idzo dzatakamboona dzichiitika kumashure 2002-2008 dzakakonzeresa kuti maticha mazhinji areswe pakuremara kana kuurayiwa kana kutozotiza mabasa avo, izvo zvakaita kuti vana vazosara vasina anovadzidzisa. Zvichitiwisira pasi dzidzo yekumaruwa iyo yatine chishuwo chekusimudzira seboka reRotazion of Zimbabwe.
Vamwe vamugere nawo vamuruda kuti munge muchishanda nawo vari kutambira sei urongwa ihwo?
Vari kutsigira zvakanyanya. Mangwana tichange tina kansela wemuwadhi riri kuhosta Watershed, kansela weko anobatanidza neweather district, vachange varipo. Tichange tine mamwewo maveterans achange aripo. Tichange tine mamwe mayouth ekumabato ose achange aripo achibatana nevadzidzisi zvichiedza kuvaka ukama hwakanaka. Saka tingangoti vari kutambira chaizvo. Vazhinji vacho vanoonawo kuti zvakamboitika kumashure uko zvinhu zvakashata zvatisingakwanisi kuti tidzokere kumashure kwazviri zvakare. Saka tichikuona mangwana tive nezuva rakanaka chaizvo.
Kazhinji vanhu vanokonzeresa mhirizhonga sekunzwa kwatinosimboita havasi vanhu vemunharaunda dzinenge dzichiitirwa mhirizhonga iyoyo. Tinonzwa vamwe vachinzi vanenge vachitobva kune manga matunhu. Zvinozobatsira here zvamuri kuita izvi?
Hongu, zvinobatsira nekuti sekusangano yatirikuita nevekuno vanototi vanobva kunze kana vachiuya vanotipuwa mvumo naivo vemunharaunda imomo. Vemunharaunda kana vachinge vati vanhu vekunze musapinde vanovarabisa. No, panenge pasina ukama hwakanaka pane vemunharaunda ndopanoti vanenge vabva kunze kana vauya vanotozovapa nemaadresi evanhu, vovapa nelisti yekuti endai munoona uyu nauyu nauyu. Saka tikuona kuti kana tine tagadzirisana pachezvedu tinozodzivirira kuti vekunze vasawane mukana wekupinda.
Vanga vari mutungamiri weRural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vari parunare kuwedza neStudio 7. Dzimba dzakawanda nemahofisi muchinoi hazvina vanhu sezvo vakawanda vave kushanda vakawanda muhofisi imwe chete kana wokugarawo vakawanda mumba imwe chete vachibatsirana kubhadhara mari dzekugara kana kuti dzerendi. Mutoro wedu wenhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vemabhizinisi vakawanda vari kuomerwa nekubhadhara mari dzepavanoshandira, izvo zvave kupa kuti vashandise hofisi imwe chete vakawanda. nekune rumwe rutivi vanhu vakawanda zvikuru sei vasati vawanikwa nekuwana vave kugara pamwe chete kuti vayamurane kubhadhara mari yemitero yedzimba. Vanoti mari dzavanotambira ishoma uye dzimwe nguva vanononoka kutambira, izvo zvinozopa kuti vaomerwe nekubhadhara mari dzepekugara nenguva. Vatinenya mukacha avanoita basa rekugadzira mafoni nemakombiyuta vanoti munhu haafanirwe kubhadhara hofisi yakakura iye achishandisa nzvimbo duku sezvo kuri kutambisa mari iyo iri kunetsa mazuva ano.
Mari iri kunetsa zvokuti you can't afford to use a big space ka iwe uchida business rako uchioperatira pa small desk. You'd rather incorporate other people, mupinde mushande makawanda so that you save money.
Izvo zvinotsigirwa nevasimba rashemizha avanoti kumisha inogara veruzhinji hakuna vari kurodya vakawanda sezvo vanhu vasina mari.
Dzimba dzakawanda dziri kugara dzisina vanhu nemhaka yekuti rendirodhi anenge aburitsa munhu wakaita 2 or 3 months atadza bhadhara rendi, then womuburitsa. Imba iyo iri kuzoita more than 3 months isati yapinda munhu.
Mumwe muridzi wemba kuchinoi vawili nyambe vanoti maroja avo ave kutadza kubhadhara mari dzepekugara nenguva.
Marojas vanhasi vasiya nemarojas emarimwe zuro. Emarimwe zuro ikonomi yenge yakanaka, mari dzaiwanika aikwanisa kubhadhara $40 pamwedzi kamwe chete yaunenge wakamuchaja. But izvo nekuoma kwakaita zvinhu izvizvi havasi kukwanisa kubhadhara mari yacho iyoyo.
Asi vanyamukacha vanoti kushanda vanhu vakawanda zvine dambudziko rekubirana sezvo mumwe nemumwe anenge aine svombonoro dzake.
Kusheya kwacho idambudziko nokuti kana muchishanda makawanda uzoti azotora chako ndiani, akubira ndiani.
Mumwe mushandi ane kambani yake yekudhinda mapepa vaAdam Mwase vanoti kunyange kushanda vanhu vakawanda kuchivayamura kuti vabhadhare mari shoma yepekusevenzera vanoti dambudziko nderemaresinesi yekanzuru. Vamwase vanoti kanzuru inosungira kuti munhu wese kana kambani imwe neimwe ive neresinesi rayo rega.
Vekanzuru vari kutotibatira ipapo kuti hofisi imwe chete unoona ine maresinesi anokwana kuita 4 kuti munhu wega wega anenge ane resinesi rake ofu ichitinge tichishandisa rumi imwe chete.
Vanoona nezvemabhizinisi vanoti vanhu vakawanda vachapedzisira vave kushandira munzira sezvo mari dzavanobhadhara dzepavanoshandira pamwe nemari dzemitero dzakawanda. Izvi zvinogona kuzopawo mapazi akaita sezimura matambudziko ekuunganidza mari dzemitero. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Arthur Chigoriwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909am, pa4930 kana pa11605 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe murume anofungidzirwa kuti anopfurikidza mwero kuFrance anonzi akauraya vanhu vanodarika 74, akakuwadza vamwe 100 nezuro apo vanhu vemunyika iyi vaipemberera zuva rekuwana kuzvitonga kuzere kana kuti Bastille Day. Izvi zvakaitika muguta reNice nemusi wechina manheru. Akauraya vanhu ava ndi Mohamed Lahoi Bolel, chizvarwa chemuFrance aine vabereki vakabva kuTunisia. Mutungamiri weAmerica vaBarack Obama vashora zvikuru chiitiko ichi vakati America yakazvipira kubatsira France kuferefeta nyaya iyi. Mutungamiri weFrance waFrancois Hollande vati chiitiko chakadai hachisi kuzovadzosera kumashure mukurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Mashoko anotevera anoburitsa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika tichitarisa VOA. Musi wa24 kukadzi 1942 rakava zuva rakapinda munhoroondo sezuva rakave rekusuwa kwakanyanya munguva yairwiwa hondo yechipiri kana kuti Second World War, apo vanhu vaiteerera panepfenyuro yeredhiyo kuAxis muEurope vakanzwa mashoko anotevera. Kutanga nasi tichange tichitaura nemi nezveAmerica uye hondo. Na uidzi dzinogona kunge dzakanaka kana kuipa. Asi tichataura chokwadi. Aya ndiwo mashoko ekutanga kutefenyurwa panefenyuro ye Voice of America. Kwemakora anodarika makumi manomwe nemashanu VOA iri kuzadzikisa chitsidzo ichi. Ichi chitsidzo chakasimbaradzwa zvakare musi wa 12 Chikunguru 1976 apo pakanyorwa gwara rekutevedzera reVOA kana kuti VOA chata iyo yakaparurwa nedare reCongress muAmerica ikatambirwa nemutungamiri wenyika yeAmerica pangovayo vaGerald Ford. Mashoko aya anotarisa pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika paVoice of America. Totarisa nau dzemitambo. Mitambo yeCastellaga Premier Soccer League yasvika pakati nepakati pegore paine mutambo uri kubvira moto weCapes United neHighlanders. Mutoro wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kuchange kuine makuwerere kunhandare Bubblefield Stadium kuBulawayo uko zvikwata zviri kutungamira gungano rePremier Soccer League zveCapes United neHighlanders zvichange zvichikweshana. Parizino, Capes United ndiyo iri kutungamira makwikwi aya nemapoints makumi maviri nemapfumbamwe maviri pamusoro peHighlanders neFC Platinum zvekuti maGreen Machine vangangofara nekuita mangange muBubblefield Stadium imomo. Asi vaongorori vezvemutambo wenhabvu muZimbabwe vari kuti vachitarisa mamiriro akaita zvikwata izvi muvatambi vavanawo zviri kuratidza kuti maGreen Machine ari kumashure zvikuru. Muongorori wezvemutambo wenhabvu vaAndrew Rhodes vanoti vachitarisa ivo pamutambi wega wega Bhosvo ine simba rakawandisa kudarika maGreen Machine.
Hapana vaungaenzanise kuCapes na Bruce Kangwa, Simon Munawa kana Prince. Saka apa pandikutoona Capes chitoda sei chitodamburwa.
Kunyange hazvo vanga vachida kuti Capes United ikunde, mutsigiri weDynamos vakoshe nemurasiranwa vanoti vaoreswa mwoyo nekuti vatsigiri veCapes United pachavo havana chivimbo nechikwata chavo sezvo vanga vachiedzera kuti murairidzi wavo Lloyd Chitembwe adzingwe basa.
Pane kakunetsana kavari kuita vachiti kocho wacho naaende, saka zvinazvo naizomira sekuona kwandiri kuita, saka zvinogona kuvhiringidza matambiro avo vatiri kutarisira.
FC Platinum iri pamusha muMandava Stadium neBulawayo City mangwana. Dynamos iri pamusha nesondo nezePC Kariba iyo yave nemitambo mina isina kukunda. VaEmmanuel Machinya avo vari kugadzira mavhidhiyo eDynamos vanoti chakapirwa Lloyd Mutasabasa kutora mukombe weLeague chete.
Coach basa rake nderekuti Dynamos itore championship. Hatisi kumbotarisira kuti Dynamos ive number 2, number 3, number 4. Inofanira kutora mukombe.
Moses Chunga naRaman Gumbo avo vakatamba muchikwata chimwe chete cheMaurias vari kusangana mangwana kwete sevatambi asi sevarairidzi. Moses Chunga achange ari pabhenji reHarare City ukuwo Raman Gumbo achirairidza Chicken Inn. Mimwe mitambo iriko yakamira seizvi: Ngezi Platinum Stars vs Triangle Baobab, Cholocho Pirates vs Wange White City, Border Strikers vs Zao Mine Dulivadzimu, Chapungu vs Mutare City Rovers Ascot. Mitambo iyi ikapera zvikwata izvi zviri kuenda kuzororo remasvondo maviri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Aiwa, tinotenda Kariati nenhau dzemitambo. Tinotarisira kuti vatsigiri vemitambo vanga vakateerera. Musakangana vateereri chirongwa chedu cheLive Talk na 8:30 PM apo tiri kutarisa nezvekudomwa kwava Nelson Chamisa pamwe nava Elias Mudzuri kuti vave vamwe vevatevedzeri vemutungamiri webato reMDCT. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, tumirai nhamba dzenyu paWhatsApp, nhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaMorgan Tsvangirai vanodoma vaElias Mudzuri navaNelson Chamisa sevatevedzeri vavo. Vanhu gumi nevana vanosungwa mushure mekuratidzira muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana. anokuoneka ine mufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwoko a Chris Gande na Marvelous Mhlanganya uye.